vanhu tanga takuziva kuti vanogona kungosarudza pakati pamzvare Stacey Abrams kana Kamala Harris. Maonero angu ndeyekuti kusarudza kwavaita mzvare Kamala Harris kunoita kuti vanhu vafare, zviri exciting. Vanhu vese vavanga vakatarisa vari exciting, asi maonero angu ndeyekuti Kamala Harris semunhu akambenge ari panational stage pavaitaridzira kuda kuitawo presidential candidate, vanovapa mavotes akawanda kunyanya vanhukadzi nevanhukadzi vechitema.
Pane zvamungatiudzavo here pamusoro paamai Kamala Harris?
Kamala Harris vachangotena 54 years, ndinoti vanobva kuvabereki, baba vavo munhu mutema, mai vavo vaiva muimmigrant kubva kuindia. Mai vavo vaizikanwa neresearch yavo yakanga iri yekutanga-tanga mukurapwa kwezvekensa. Kamala Harris akakurira kucalifornia akazova iye state attorney wecalifornia. Iyoyo nyaya inogona kunetsa nokuti pavakanga vari state attorney zvinonzi vakanga vachiita very tough on crime. Vabva ipapo vakazoita state senator wecalifornia. Muhistory yeamerica yese tinoziva kuti kune vanhu vatema 7 chete vakakwanisa kuita masenators. Pavanhu vatema 7 ivavo ndinovimba kuti mai Kamala Harris ndiyo mukadzi wekutanga wechitema kuita senator.
Munoona kuti vanokodzera here chinzvimbo chavapiwa ichi?
Vanokodzera, vari very qualified. Vakanga vari qualified kuva president wo, asi ndofunga kuti havana kukwanisa kureisa dzimari dzaidiwa. Saka iri nyaya yemaqualifications vanawo. Mubvunzo ndewekuti vachakwanisa here kubatsira Joe Biden kuti ahwine kumastates ekuti kumademocrats ari week kunana Michigan, kunana South Carolina. Vanokwanisa here kudhonza kuVirginia, kuGeorgia. Masouthern states really ndo pane nyaya kuti vakamala vanokwanisa here kunza mavotes iwayo.
Chimwe chavangabatsira vaBiden nacho muchinzvimbo chavapiwa ichi chingaita sechipi?
Ndinoona sekunge vanogona kudhonza immigrant votes, vanogona kudhonza vote yevanhu vatema, kunyanya vote yevanhukadzi. Ndinoona sekuti vanogona kukrosa varungu, vanhu vatema, maasians vachiunza vhoti iyoyo. Tinoziva kuti vatrump vakakwanisa kuwina nevhoti yevanhukadzi vachichena. Maonero angu ndeyekuti kuda Kamala Harris anogona kudhonza mamwe emavhoti iwayo.
Ko imimi senyanzvi mune zvematongerwo enyika, imimi pachenyu munofara here nekusarudzwa kwavaitwa uye nemhaka ye?
Semunhu ane mwana musikana munyowani mutema, tinoda kuti akura achiona maexamples akanaka akawanda, saka zvinofadza.